Ndingati nyaya yemaelection mudunhu reOklahoma iri kutsviriridza chaizvo. Tiri kuona masaini akawanda chaizvo ava Donald Trump, ava Biden mashoma, asi akawanda chaizvo mudunhu reOklahoma masaini ava Trump. Ivo vaTrump vakatombouyawo kuOklahoma pakatanga macampaign vakaita rally yavo kuTulsa. Ndingangoti Oklahoma state yagara ichirerekera kumarepublicans. Tiri kuona dzimota dzine maflag avatrump mudzimba umu. Tiri kuonawo masignpost avatrump. Saka ndinoona kuti Oklahoma icharerekera, ichavhotera vatrump mu
chii chamuri kuona pamaelections aya chakasiyana nemamwe makore?
Ndingati chandiri kuona chakasiyana nemamwe makore ndechekuti election ino yakatarisana neandingati nyaya dzemagaruro evanhu, nyaya dzeganda, dzesarura ganda idzi, nyaya dzehutano. Asi ndinonyanya kuona nyaya yeganda iri nyaya hombe muelection muno. Ndinoona kuti mangezi akati wandei vari kurerekera kuna vaTrump nekuti vanomuona semunhu achasimudzira rudzi rwavo. Rudzi rwavo ivo mangezi awa ravari kuona kunga raakudzikira nenyaya yemamwe marudzi aruramba achikura, akaita seiyo inonzi immigrant community, even mucommunity dzemaafrican american. Saka theni pamusoro pazvo tiri kuonawo vanhu vatema vari kurerekeranawo nawaBiden, iwoyewo kunyanyawo maimmigrants vari kurerekera kuna vaBiden. Saka ndoona kuti ndo dzimwe dzenyaya. Imwe nyaya huru huru iri kunetsa muelection ino inyaya yemabatiro akaitwa nyaya yecorona, nyaya yecovid-19 nehurumende yavaDonald Trump. Ndinoona kuti kune vanhu vakawanda zvichisanganisira uyo mangezi vasiri kufara nemabatiro avakaita nyaya yecovid iyi. Saka ndinoona kuti iyi nyaya hombe ichakonzera kuti election iyi iende neimwe nzira.
Vanhu muOklahoma vari kutambira sei kuvhota mugore rino?
Tichitarisa nyaya yekuvhota, vanhu vaitambira zvakasimba. Ndingati pandaionawo iyo television yanga ichirakidza kuti vanhu 65 million vanga vatovhota muelection ino, which is more than half of the people total number yevanhu vakavhota muna 2016 pakakwikwidzana waTrump naHillary Clinton.
Wamunoona seane rutsigiro rwakawanda muOklahoma ndeupi pavaviri vari kukwikwidza ava?
Ndingangoti pakati pavaDonald Trump Joe Biden, wandinoona ari kuwana rutsigiro rwakawanda hapasi pachena kuti ari pamberi ndiani zveshuwashuwa. Ini ndichitarisawo maonero angu, asi mapolls anenge achishandiswa vanhu vanoenda vachibvunzavo vanhu vakasiyana-siyana kuti wavanovhotera ndiani, iwo mapolls aya ari kurakidza kuti vaBiden vachakwanisa kuhwina iyo election ino zvine mutsindo.
Pane mamwe mapato ari kukwikwidza here kunze kweDemocrats neRepublicans?
Ehe, kune mamwe mapato ari kukompita. Kakawanda kacho mumikakatanwa iyi yemaelections kunenge kuine madivi iwo tu aya makuru, Democrats, Republicans. Kunewo vanoitazve vanonzi Tea Party, kunewo vanonzi maLibertarian, kunewo vanonzi maIndependent. Asi ndingangoti kumaIndependent ndokwandinoziva kuti kune iwo murume uya watakambotaura nezvake vanonzi waKanye West. Ndoda kukuudzai kuti varipo paballot box iro represidential election yemuno muAmerica. Saka ndiwo vanhu mamwe mapato ari kukwikwidza iwo maIndependent, maLibertarian, Tea Party pamusoro peiwo mabato makuru aya tu atataura eDemocrats nemaRepublicans.